A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, November the 4th, 2022. I'm your host, the marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're looking at the continued incarceration of prominent opposition lawmakers who were denied bail by the High Court. Honorable Job Sikala and Honorable Godfrey Sithole and other 12 members of the Opposition Citizens Coalition for Change have been in jail since June 14th, the day they were arrested for allegedly inciting public violence. All the accused are denying the charge. The case was conducted virtually. In its ruling, the High Court said circumstances have not changed since October, when lower court denied them bail. The accused will return to court on November 15th for trial. Pro-democracy activists believe the matter is now politically, and the Zimbabwe government is now using lawfare to silence the opposition as next year's elections trudges closer. Nasi muchirongwa che Live Talk tiri kutarisa zvabuda mudare repamusoro nasi iro raramba kupa nengo gumi neina the Citizens Coalition for Change mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vanhu ava vanosanganisira nengo dzedare reparamende vaJobo Sikala navaGodfrey Sithole, avo vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Asi vasungwa avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Dare rati nyaya yavo ichatanga kutongwa musi wa 15 Mbudzi. Vanorwira kodzero vanoti havasi kufara nemabatirwo enyaya iyi, vachiti zviri pachena kuti hurumende inoshandisa mitemo yenyika kuomesera vanopikisa, sezvo vanhu vezanopf vanopomerwa mhosva dzinotyisa vari kupiwa mukana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo. Tabata Gweta renengo dzeCCC vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi.
Darera pamutongo waro pachikumbiro chatanga taisa chekuti vasikala vapiwe mukana wekuti vatonge vachibva kunze. Dare harina kubvumirana nesu, nekudaro rabva rati chichemo chatanga taisa pamberi pedare hachina kutambirwa, saka vasikala vanyimwa zvakare bheyo.
Zvikonzero zvapiwa nemutongi ndezvipi?
Mutongi ati iye maoko ake anenge akasungikana pachikumbiro chatakaisa apa nekuda kwekuti haasi kuongorora zvikonzero zvakapiwa pakutanga-tanga zvakaita kuti vanyimwe bheyo, asi akungotarisa chete zvazoitika mushure mekunyimwa kwavo bheyo kuti zvinokodzera here kuti vachipiwa bheyo, vakatarisana nezvazoitika zvashanduka kubva pavakatanga kunyimwa bheyo veutano.
Saka maakuita sei kubva pari zvino?
Tichagara pasi navasikala tondwa pfungwa dzavo tozotangira ipapo tanzwa kuti ivo vakuda kuti tiite sei nenyaya yavo.
Munofungei nenyaya yekuti vasikala variramba vachingonyimwa bheyo nematare madzimbavazvikudza mumejasiti kabva ikoti?
Sezvatanga tingotaura kubva pakutanga, hatisi kuona mucherechedzo yekuti mutemo unoshanda nenzira kwavo. Hatisi kuona mucherechedzo yekuti vatongi vari kutonganyira dzavasikana vari kushandisa mutemo chaiwo chaiwo pakupenengura nyaya iyi. Saka tichangoramba tichingozama semazamiro ati kuita kuramba tichingotaura kuti mutemo unoti zvakati, nerimwe zuva tinovimba kuti pane achanzwawo kuti izvi ndo zvinotaura pamutemo, izvi ndo zviri pamutemo, mutemo utanga kuteedzera.
Iyo nyaya yavo ichatanga kutongwa rini?
Nyaya yavo ichatanga kutongwa musi wa 17 November, asi pane imwe yacho yavaina vasikole vari vaviri ichatongwa musi wa 15 November.
Gweta riri kumirira vaJob Sikala nevamwe vavo vaJeremiah Bhamu vachitaura naGodwin Mangunjira weStudio 7 vari muHarare. To hear more about what happened in court, for the benefit of our Ndebele listeners, Studio 7 reporter Mlondolozi Ndlovu filed this report.
Esethulaisi ngumo sake umahluleli weHigh Court uJustice Rogers Manyangatse wale ukhulula uSikala esithi akulalutho soluguqukile kuzizathu ezibangela ukuthi ancitshwe ibheyili yinkantolo kamantshi leHigh Court ukuzicelo eziyisikhombisa azikweze kulawa madale ukusikhathi esedluleyo. Amagqwetha kaSikhala ebecele uJustice Manyangatse foroma ukuthi elahle isinqumo sikamantshi sokwala ukumkhulula ngoba esithi kukhona osokuguqukile kulandela ukuncitshwa kwakhe ibheyili. Amagqwetha ebethe njalo ukuvalela lokuncitshwa ibheyili kukaSikhala lommeli weshitungwiza North ePhalamende uMnumzana Godfrey Sithole kanye lamanye amalunga e-CCC alitshumi lane kubangela ukuthi uZulu weZimbabwe alahlekelwe lithemba kundlela imithethwandaba yakuleli eqhuba ngayo umsebenzi. Kodwa uMahluli uthe kumele kulandele umthetho kungenani lokuthi abantu bacabangani. Uphinde wathi isizathu sokuba ividiyo kaSikhala esetshenziswa nguhulumende ekumetheseni icala lokutshotshozela uDlakela kayifakwanga nguye ebulenjini be-intanethi kaselandaba ngoba idale likhangela amazwi akhe hatsho ukuthi achaywa ngubani. USikhala labanye bakhe bethethwa icala lokutshotshozela uDlakela olwaqhamuka enyathini kulandela ukubhubha kwelunga le-CCC uMoblessing Ali ocathengelwa ukuba wabulawa ngabantu be-ZANU-PF. Babotshwe mhlaka 14 ngoNhlangula okutsho ukuthi sebezadlikisa inyanga ezinhlanu bevalelwe. Igqwetha likaSikhala uMnumzana Jeremiah Bhamu uswele kakhulu isinqumo sikaJustice Foroma.
This is an appeal against an application for bail under changed circumstances. So it's not looking at the first bail that was denied, but it's only looking at the changes that we cited, whether they are sufficient to warrant his release on bail.
Ebesikwenza namhla besingakhangeli ukucela kwakhe ibheyili kwakuqala, kodwa besikhangela ngendlela esibona ngayo ukuba ibheyili yakhe ayincitshwayo wayincitshwa kule ndlela ezehlukeneyo kulalezo esizisebenzise khathesi, ukutsho uBhamu. UBhamu wengeze wathi sokusobala ukuthi imithethwandaba yeZimbabwe ayisaqhubi kuhle umthetho, ikakhulu kundaba eziphatha amalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC.
Hachisikuona mcherechezo wokuti vachongi vatichonganya dzavasikala vari kushandisa mutemo chaiwo chaiwo pakupenengura nyaya iyi. Saka tichangoramba tichingozama semazamiro ati kuita kuramba tichingotaura kuti mutemo unoti zvakati, nerimwe zuva tinovimba kuti pane achanzwawo kuti izvi ndo zvinotaura pamutemo, izvi ndo zviri pamutemo.
Ngasivoni angati abahluleli lava valandela umthetho ngendlela oyona. Themba ukuba sizayala sicela ukuba bamkhulule, njalo siyathemba ukuba ngelinye ilanga baza kuzwa basezwisise ukuba akhululwe, ukutsho uBhamu. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi njengebandla baza kwenza konke okusemandleni abo ukuba uSikhala aphume.
Siyalila, inhliziyo zethu zidabukile ngoba sezamile uSikhala labanye bonke ababotshelwa ize. Sibona ngani ama high court judges lama magistrate bayesaba ukumkhulula ngoba bayakwazi ukuthi bangamkhulula bazaxotshwa njengabanye abakwenzayo kathesi abasekho emsebenzini.
Abebandla leZANU-PF bona bayakulandula ukuthi uSikhala labanye bakhe bayahlukuluzwa nje yileli bandla lohulumende ngendaba zombusazwe. Sixoxele lunga laleli bandla uMnumzana Matthew Sibindi, yena othi uSikhala watshotshozela uDlakela ngakho kumele ahlale ejele.
Kake hlale phakathi entolongweni akajeziswe, akafunda ukuthi umkhuba wokuwona njalo okuyenza ukuthi uZulu ahlamukele o abe violent kuhulumende lo mphakathi akusonto elungile. Besicela ukuthi uphume ngendlela ezayenza ukuthi noma umphakathi lo Zulu abone ukuthi kuqakatheke kakhulu ukulandelela umthetho.
USikhala uzaqhubeka evalelwe njalo aphindele emthethwandaba mhla ka 15 kulinyanga, lapho uMahluli athi icala lakhe lizathethwa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
As we continue discussing about the lawfare in Zimbabwe, VOA Zimbabwe service reporter Godwin Mangujika speaks to Harare lawyer Panganai Charumbira.
My reaction is that it is now evidently clear that the courts are captured. Honorable Scala and Honorable Godfrey Stoll have got a right to bail. The reason why they are not being granted bail is surprising and shocking everybody. But what is very clear is that this has become more of a political matter, more of a political issue, as opposed to a legal matter.
So how should the two proceed in this regard so that they realize their constitutional rights?
I think the judiciary system, the Zimbabwean judiciary system, must attend to its conscience. It must know what is right and what is wrong. They must follow the law and not politics. They must grant the two honorables the right to bail.
Well, there's some view that this now needs a political solution. What's your take on that?
As a lawyer, I think we have got to exhaust all the legal routes, all the legal remedies, and I call upon the courts to behave in a manner that will return dignity to the judiciary system. As for those who are advocating for the political route, yes, let the politicians pursue that route is within their right, but as for the legal practitioners who insist and continue to push on the legal side.
That there was Harare lawyer Panganai Charumbira speaking to Studio 7's Godwin Mangunjga. Now, let's take a short break, but please don't go away. We'll be right back with you.
The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only three will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the three finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. For both political and legal perspective, we are now joined by Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change, North America Province. And we're also waiting for our guest from ZANU-PF to join us to discuss this issue. Hello, Mr. Jokora. Kora, how are you today? Mr. Jokora, we can't hear you. I think we're having some technical issues there. I can't hear Mr. Jokora, but we are actually trying to get hold of also our guest from ZANU-PF to come in and weigh in on the issue. Aiwa nasi tiri kuedza kuti titauresu pamusoro penyaya yezvatiri kuona zviri kubuda kumatare uko taona nasi vajob sikala navasitole vebato Citizens Coalition for Change vawanikwa ivo vachinyimwa mukana wekuti vabhadhariswe mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba asi vamwe vanoita nenyaya idzi dzezvematongerwo enyika vari kuti ivo aiwa tinomboona vamwe vanoita nyaya dzakaipa chaizvo dzakaipisisa vebato riri kutonga pari zvino veZANU-PF vachiwanikwa vachiendeswa kumatare uyezve vachiwanikwa vachipuhwa ivo mukana wekuti vatongwe vachibva kumba. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kuda kuziva ipo pano. Let's go back to Mr. Tawanda Jokora. I'm hoping that our connection will be better this time. Welcome to the program.
Makadi tere mavelas, tinotenda nekuburitsa nyaya yavajob scala kuitira kuti mhuri yeZimbabwe nevamwe vese vakateerera vazive kushungurukudzwa kuri kuitwa vajob scala nevamwe vavo.
Saka imi sebato reCitizens Coalition for Change muri kutambira sei zvataona zvichibuda mudare muzuva ranhasi?
Zvinorwadza, zvinoshungurudza nekuti vajob scala vasitole nevamwe vese 17 vakavharirwa vekunyatsime havana mhosva. Ndo vari kutori ma victims tirikuona va Jobs kala vakwanisa vose over 3 months vari mujeri vasina kutongwa. Ikodzero yavo kuti vatongwe vari kunze. Tirikuona vamwe vese vachisungwa, ana MP wadya jena, ana Priska Mupumira mevamwe vakarerekera kuzano PF vanosungwa vopinda mujeri vopiwa kodzero yavo yekutongwa vari kunze. Asi tirikuona kodzero iyi haisi kupiwa vaJobs kala vaStole nevamwe vese. Ndopanobva tatoona kuti zviri pachena kuti ZANU PF iri kungoshungurudza, iri kushandisa makoti kuti irwise vanhu veTCCC nevanhu vari kurwira shanduko muZimbabwe. Zvese izvi tinoita kuti vana veZimbabwe vaone kuti hapana chatakarwira, takarwira rusununguko, freedom. Vamwe vese vanhu vese vari mujera vanofanira kunge vari kunze. Saka chatakarwira chii kana vanhu vasingakwanise kuita kodzero, kuwana kodzero dzavo dzekutaura, kodzero dzavo dzekuti kana vachinzi vapara mhosva vatongwe vari kunze.
Yes, sir, if we can just move forward as we wait for our ZANU-PF guests to join us. So what do you think is the way forward? Some have been saying this, you know, they're urging for a political solution. What do you say as the CCC? What do you think is the way forward?
This is essentially a ZANU-PF issue because we are seeing that they are manipulating the courts, they are influencing the courts. There is no reason to start blaming CCC or President Chamisa or anyone or any citizen that we are not doing enough for Honorable Jobs Kala. The thing is, it's ZANU-PF, it's the government that is influencing the courts. They are the ones that arrested him for no reason. For the record, Jobs Kala has been arrested more than 70 times. And none in these 70 times was he ever convicted of any of those crimes that he would have been alleged to have committed. And we know that Jobs Kala is going to walk out of that jail one day without any conviction, because he is not a criminal, and he did not commit any criminal offense. So this is just a political targeting by ZANU-PF. We urge the courts to do their job, and ZANU-PF to stop terrorizing the citizens. We are seeing an increased weaponization of our state apparatus. We saw in Bulawayo where ZANU-PF literally declared war on the citizens, beating up people. You saw what they did to Honorable Tofa. That's a declaration of war on citizens. They declared war on citizens in Gokwe. They declared war on citizens in by-elections in Matabeleland, and that needs to stop.
Tombotarisa kuti pari zvino nyika yakatarisana nesarudzo dzegore rinouya, uye zvetiri kutoona kuti imi semapato totarisa veCCC, uko totarisa veZANU-PF, mese matopinda muelection mode makuda kuti mutsvage rutsigiro. Pari zvino tingaona here,
please, I can't hear what she is saying now,
vematare vachizowanikwa ivo vachi yenderera mberi vachigadzirisa zvinhu. But I'm hearing that Tawanda Jokora is saying he can't hear me, so hopefully you can hear me now. I'm not sure.
I can hear you now, yes.
While we're sorting out our technical issues on the sound, let's take one of our callers. We have Richard Moyo vari kufona ivo vari ku South Africa. Makadiva Moyo.
Vadare venyu vamunawo vana baba vatawanda dzokora nevamwe vavo.
Mhm. Tipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika mumataredzi mhosva. Takatarisa nyaya yava Jobs Kala nevamwe vari muchizarira navo.
Chokutanga, regai ndikara nichiti nhauyi inorwadza zvikuru. Kana nesu pachedu tapera simba nayo. Maitiro ari kuitwa vaJobs Kala zvino zvinotipedza simba, zvinorwadza, uye futi zvinonyadzisa kuona nyika yedu yeshidare yeZimbabwe. Nokuti mune mhondi dzakawanda muZimbabwe dzinouraya vanhu, dzinobata vari madzimai echibharo, vamwe vachisungwa asi vanopuwa mukana wokubvisa mari chibareso ndotongwa ari kumusha kunze. Asi vaJobs Kala nhasi uno kwaakashanu vachingorambirwapo napo nevavanawo vaStole. Zvinhu zvakadai zvino zvinotitambudza, zvinosingafadzi. Utongo hwakadai munyika medu hwautongo hwaHerode Pondio Pilato maitira vaita panguva ya Jesu Kristu vaita nenzira yakadai nzira iyi yaifadzi nokuti vadzobhusikala kusungwa kwavakaita vakasungirwa zvinhu zvisina basa vaifanira kungopuwa mukana sevamwe vanhu vese uye futi semwana weZimbabwe asi kana zvisinge zvakaita zvakadai zvinoratidza kuti izvi zvazvematongerwo enyika izvi uye futi nematare kauti makoma majaji nevatongi vanoramba vachingopostponda nawidzi vanhu ava vanoi vari kumwe nevamwe vavano vanototumiwa kuti vaite zvakafana izvi iri nzira yekuda kuti vajobhusikala vagare mutorongo kwemwedzi mizhinji zvingagona kuti kana vhoti dzinogona kusvika varimo naye akadai aifadzi inorwadza kwavari vasikala kana nesuwo vanhu tinoda nyika yeZimbabwe tiri vana veZimbabwe nokuti vanoga vaita kuti vakadai zvose zvavari kutaura izvi vamwe vaita hatimiri zvematare zviri pachena kuti nyika yedu yeZimbabwe maitira ayo aafadzi anonyadzisa asi chatinoda kutiziva kuti mwari variko kudenga mwari vanoona mwari vanonzwa vanhu vakawanda vaishungurudza usungurudza kuti vajobhusikala asi nguva yaJehovha Mwari kare chinge yasika zvichaonekwa chete nokuti ini pachangu nhau yakafanana iyi haindifadzi ndirwadziwa zvikuru nezvenhau yajobhusikala dzimwe nguva kutiradza kusadya sadza nenhau itoyo.
Saka pamira pakadai vamoyo munofunga kuti zvii zvinofanira kuitwa?
Nhau ingoripo ndeyekuti kuvana veZimbabwe yanguva nyeye kuti kuvana veZimbabwe vese vabate munamato nokunyengechera kwatinongoita kuti dai Mwari akatungamira akanzwira vajobhusikala nokuti zvaratidza kuti matare pachawo aasi kuita chimwe chino kuti vanototongwa nehurumende yedu yeZimbabwe ndo zviri mukati menyika uye futi chimwe chada kutaura nechekuti vana veZimbabwe vose nenyika yedu yeZimbabwe sarudzo dzegore rinouya ngaidziye muono wokushandura zvinhu zvose mukati menyika yeZimbabwe nokuti kana sarudzo dzikasashandura ramangwana reZimbabwe vanhu vacharamba vachingosungurudzwa vachingosungwa ende futi kusungwa kunoitwa vanhu ava vanotariswa kuti ndive ganda ripi uye futi ndive kala ipi vanobva kumba ipi kutariswa kune vanhu vakawanda mukati menyika yeZimbabwe vatinogara tichinzwa nevatinogara tichiona vanonga vachiita madira ajojira chete vakasungwa avatoturikana mazuva maviri vanonga vabuda asi nhau yajobhusikala vakanga vachimirira hanzvadzi yaya yakapondwa munhu wese achizoona yakakandwa kaita zvokutemwa temwa kunyatsima uko but nhasi uno zvinonzi zvese zvakaitwa hazvina hazvitariswi vajobhusikala vanomhosva navasole vanomhosva naye akadai ainakidzi kunyika yeZimbabwe ingorungu yekuti ngatinamatei nesimba tisapira tariro vajobhusikala Mwari unenge vachaitira zvakana kunyange naJesu Kristu vazhinji vakanga vachiti ngaurawe iye akanga asina mhosva asi chokwadi chakazoonekwa pakadzima nyipasi rose saka ngatimirei nesimba pakuti gore rinotevera kana sarudzo dzisinge dzasvika vanhu ngativhote nouwandu hweri ndo chenji inogura kushandura nyika yeZimbabwe nokuti vangauya vachitaura nezvo dzakasiyana siyana kuti vajobhusikala ngavagare mutorongo nekuti vakatadza vajobhusikala havana kutadza vanofanira kupuwa mari yechibatiso sevamwe vana veZimbabwe vese vabudawo kunze vane kodzero vanhu vakawana vanouraya vanhu vakawanda mukati menyika yeZimbabwe kuvatebhere guku rahundi vakauraya vava over 20,000 vanhu but vanhu ivava havana kusungwa but vajobhusikala havana munhu wakauraya.
Aiwa, tinotenda chaizvo vaRichard Moyo muvenezuela rakanaka. Ndiri kunzwa kuti mumwe munyarikani wedu vaFrank Guni vebato reZANU PF vatitsika pachirongwa. Makadii vaGuni?
Tiripo kana.
Aiwa, tiri wadi zvedu. Tanga tiri kudawo kunzwawo, tiri kuona zviri kuitika mumatare. Taona vajobhusikala navasitole vebato reCitizens Coalition for Change vachinyimwa mukana wokuti vawanikwe ivo vachitongwa vari kumba. Asi dzimwe nhengo dzebato renyu reZANU PF kusekutaura kwaita kola kuti takaona vamwe vakadai savana Wadyira Jena vachingomira pamberi pedare vana Mike Chimombe vachimiswa pamberi pedare vachibva vapuwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Tinga tisu pane zvematongerwo enyika here zviri kupindira munyaya idzi vaguna?
Ndiripo. So handiziye kuti zvematongerwo enyika zvinopinda papi nekuti nyaya iripo ndeyekuti matare edzimhosva haatongwe neZANU PF anoteedzera mutemo sezvauri mubumbiro redu remutemo. Matare edzimhosva vatongi vekumatare edzimhosva kubva kumajajes kusvika kumamajistrate havaripote kuZANU PF i-independent body sezvatinoziya. Zvatingataure ndezvekuti vari kumhanya mhanya kuti ndezvematongerwo enyika, tine mubvunzo mukuru kwazvo wekuti pane akamboverenga here zvikonzero zviri kupiwa nedare rekwamajistrate zvokunyima vasikara mukana wekuti vabvise mari yechibatiso vagotonga vachibva kumba hazvina zvatapana chatichasanduka kana vanhu vasina kuverenga zvikonzero zvikupiwa nematare vakumhanya kutaura zvematongerwo enyika saka tiri kukumbira chaizvo kuti vemaopozisheni nemivo vatori venhau dei mamboverenga kuti matare ari kutii chikonzero chavari kupa chikonzero chacho chiri pamutemo here kana kuti hachisi pamutemo ndonyaya yatingataura kwete kuti ZANU PF hainei nezvirikuitwa navasikara zvavari kunenderwa ZANU PF hainei nekutonga kwedare haisiyo inotonga
Let me bring in now Mr. Tawanda Jokora. You are hearing what Mr. Frank Guni is saying from ZANU PF. He says, have you read why the court is denying Honorable Sikala and others a chance for them to pay bail and be actually, be ruled from home?
Tinoverenga zvinonyorwa mazuva ose, totarisawo zvakare. Vamwe vanhu vari kupara mhosva dzakafanana nedzinonzi vaJob Sikala vakapara. Kune vanhu vakataura kuti Job vachamisa ngavaurayiwe. Kune vanhu vakataura kuti vanhu veTCCC vanofanirwa kutswanywa. Vanhu vese ivava hapana akaenda kujeri. Asi vaJob Sikala vanonzi vakataura kuti vachakonzeresa mhirizhonga muchitungwiza. Zviri zvekunyepa zvakare. Asi iyoyi ndomhosva yavagarira. Vamwe vese vari kunze. Totarisawo zvakare kuti kune vanhu veZANU PF vanopara mhosva dzakatopfuura ipapo. Ana Priska Mupfumira akaba $90 million, mari yaikwanisa kunge ichikurudzira nyika ichishandiswa munyika medu. Vawadya Jena vakaba mazimari akanyanyisa, asi iko zvino vari kutongwa vari kunze. Saka izvozvi ndozvinozoita kuti tione kuti vamwe vanenge vasungwa vari kupiwa kodzero dzavo, vamwe vasingapiwe kodzero dzavo. Ndoda kutaura kuna Dr. Guni kuti zviri kuitikwa kuna Honorable Job Sikala izvi zvichinotoitwa chero kune vamwe vanhu veZANU. Saka tichida kutoti vanhu veZANU nemaMP acho vose tibatane tishoropodze zvinhu zvakaita seizvozvi izvi. Onai ana Jonathan Moyo vaakugara kunge muguru kunge makonzo. Nenyaya iyo yekuti tenge tichikurudzira zvinhu zvisina kunaka. Ngatiregei kupembedzera zvinhu zvakashata. Tese sevana veZimbabwe tofanirwa kunge tichishoropodza zviri kuitwa kuna vaJob Sikala. Nokuti vaJob Sikala vakapara kamhosva kadiki diki. Asi kune vanhu veZANU PF kana ndokunge vakapara. Kune vanhu veZANU PF vakapara mhosva hombe hombe asi vanongosvika vachipiwa kodzero yavo. Kodzero yavo kuti vatongwe vari kunze.
Let me give also Mr. Frank Guni, if you can just respond to what Mr. Jokora is saying. Vari kuti aiwa panofanira kuita mubatira pamwe kuti kana zvikazoitikawo kune vamwe vebato renyu reZANU PF munogona kuzowanikwa muchiwanisawo kundizwa. Taurai tinzwa.
Let me be very clear. Dzimwe mhosva dzavari kutaura idzi kuti vana vadye Jena vakazodii, they are totally different issues. The courts look at individual allegations and they look at the merits. Mr. Job Sikala has been charged with a sick crime of inciting violence, which actually ended up happening. We all know there was violence in Nyatime. We know Mr. Sikala has not been found guilty yet. But that's for the court to process. That's not for ZANU PF to process. Zvekuti kune vanhu vakazoba mari yakati iyi vakazonzi vakaba dzimwe mari vana vanongonange vari veZANU kune vanhu veZANU
Unfortunately, Mr. Guni, I'll have to cut you off there. Unfortunately, time is not on our side. I wish it was a soccer where we could give both of you extra time so we could also hear from Mr. Jokora. But thank you, Mr. Guni and Mr. Jokora. That brings us to the end of our program. I would like to thank also those that were live streaming with us. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good weekend.